Ini nzini mavalesi mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na udzedu zanasi chitatu nyamavuvu 22-2018. Darere Constitutional Court rinonzwa zvechimbi chimbi chikumbiro chakaiswa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwemutungamiri weZANU PF vaEmmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Magweta ava Nelson Chamisa akabva kuSouth Africa onyimwa mvumo yekumirira vaChamisa mudare reConstitutional Court. Zimbabwe Council of Churches inoti panopera nyaya iri mudare reConstitutional Court, Zimbabwe inoda kupodzwa kwemaronda pamwe nekuremekedzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuitira kuti ifambire mberi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzopa maonero adzo. Mafambiro ari kuita Gakava riripo pakati pava Nelson Chamisa nava Emmerson Mnangagwa mudare reConstitutional Court. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mudare reConstitutional Court. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.